is wongu iwangwana izuva rekucherechedza zuva rinoti Day of the African Child apo patinenge tine nguva yekuti titarise kuti chii chatiri kuita isusu seZimbabwe maererano nekodzero dzevana idzo dzakanyorwa muAfrican Charter on the Rights and Welfare of the Child. Izuva rinotipa kuti tikwanise kuona tichiongorora pachirungu yatinoti self introspection kuti chii chatiri kuita, ndeapi matambudziko atiri kusangana nawo evana, zvii zvinokwanisa kuita kuti vana vange vachirarama ramangwana rakanaka muZimbabwe. Saka ndiwo zuva racho ratinenge tichicherechedza iroro, kuti vana naivo vange vachifara, vachiona, vachipiwa mukana yakawanda kuti vange vachiexpressa, vachitaurawo, vawanike vachinzwika inzwira vachinzwika, vachitorwa seriously nevanhu vanogadzira mitemo munyika.
Saka zvii zvamuri kuitawo kucherechedza zuva iri muZimbabwe?
Tinongoti mwedzi uyu waJune mwedzi wekucherechedza vana, inonzi Children's Month. Saka kutanga kwaJune kwanga kune zvakawanda zvangachitoitika, kusanganisira kudzidzisana nevanyori venhau, majournalisti vese vemaredhio nemumapepanhau. Saka vadzidzisa kusodora pfuura yekuti vange vachinyora zvakanaka maererano nekodzero dzevana. Musi wechipiri takaita yatinoti breakfast meeting, takaunganidza vana vamajunior councillors apa akasangana achitura zvitemo zvavo kuministry of labour and social welfare kumatachers nemapermanent secretary. So yanga iri interaction platform yevana vachitaura zvichemo zvavo zvavari kuda kuti zvigadziriswe. Uye mangwana acho mutungamiri wenyika achange achivhura junior parliament yeZimbabwe officially, pachigadzwa majunior parliament matsva nezvimwewo zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mumapepanhau. Kune masupplement ati kunyorwa patinenge tichitaura zvichemo zvevana, zvinhu zvatiri kuda kuti zvigadziriswe.
Matambudziko api amungasimudza anosangana nevana mukurarama kwavo muZimbabwe?
Tingati matambudziko atinawo akati wandei ari kusangana nevana. Vana vakawanda havana mabirth certificate. Pamatsvakurudzo yakaitwa muna 2016 inoratidza kuti 32.2% of children muZimbabwe havana mabirth certificate. Saka tasa nyaya yemaschool dropout. Last year chete then minister akati more than 60,000 vana vakatadza kuenda kuchikoro. Totarisa nyaya yemachild marriages ari kuramba achiendeka muZimbabwe. Ari paabout 31% of child marriages are happening in Zimbabwe. Totarisa nyaya yevana vari kurarama vachigara mumastreets. Totarisa vana vari kukwanisa kuwana chikafu. Totarisa vanawo vari kushungurudzwa pane zvepabonde. Ndiwo matambudziko akati wandei ari kusangana nevana vemuZimbabwe.